manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare Manira anhasi uri musi wemugovera chikumi 22-2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaiswa kumauko eZimbabwe Prison and Correctional Services kusvika musi wemuvhuro.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure voramba vari muusungwa zvichitevera kukundikana kunzwikwa mudare redzimhosva kwenyaya yavari kupomerwa.
Isuso is unfortunate kuti pangwetwa blunder na captain wedu knowledge msona. But otherwise ndikuona tichienda mberi because haiwa Zimbabwe we gave a good account of ourselves. Ndikuona Zimbabwe ichienda mberi.
Vatsigiri venhabvu vakawanda votarisira kubudirira kwechikwata chemaWarriors mumakwikwi eAfrica Cup of Nations Group A. Uganda inokunda Democratic Republic of the Congo mumutambo wechipiri muGroup A watambirwa kuEgypt nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhosva iri kupomerwa mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure yatadza kunzwikwa mudare nhasi sezvo magwaro enyaya iri kupomerwa Masaraure ange asiri mudare. VaMasaraure vakasungwa nezuro kuhwedza apo vakaenda kunozviratidza kumapurisa sezvakatarwa nemutongi wedare kuitira kuti mhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura hurumende itongwe vachibva kumba kwavo. Hurumende inonzi iri kuti vaMasaraure vakatyora chibvumirano chebheru ravakapuhwa kubudikidza nekutadza kuzviratidza kumapurisa ekuhwedza munguva dzakatarwa nedare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti zvakafamba sei sezvo vaMasaraure pachavo vakange vaenda kunozvipira kumapurisa. Asi Tabata Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights iro riri kumirira vaMasaraure vaJeremiah Bhamu kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi.
Hongu vaMasaraure vangu vachifanira kukumira pamberi pedare muzuva ranhasi kuti paongororwe nyaya yewarrant of arrest yakapiwa mapurisa kuti vavasunge. Warrant of arrest yakapiwa mapurisa musi wechina 20 June 2019.
Vabhamu, ko imi seGweta riri kumirira vaMasaraure makanga maziviswa here nezvewarrant of arrest yamurikutizvo yakapiwa nematare nemusi wechina?
Kwete, takanga tisina kuziviswa nezvazvo. Warrant of arrest isu semaGweta tatozoionera mudare muzuva ranhasi. VaMasaraure havana kunge vaziviswa zvakare nezvayo. Vakatozonzwa nezuro musi wa21 June pavakaenda kunozviratidza kumapurisa senyiko yavakapiwa pavakanzi vatonge vachibva kunze. Ndo pavakabva vasvika vakanzi hamuchakwanisi kudzokera kumba. Hongu mauya makuzozviratidza takuonai, asi takapiwa warrant of arrest yekuti tikusungei. Ndo kutozoziva kwavakaita.
Changa chiri chikonzero chei chakaita kuti izvo warrant of arrest inge ichipiwa kuna vaMasaraure?
Ndo muvunzo watada kuvunza dai zuva ranhasi kuti chii chakatsakisa kuti warrant of arrest ipiwe. Ndo pazonzi nemutongi handisi kukwanisa kupindura muvunzo iwoyo nekuti rekodhi ravaMasaraure rashayikwa mudare vanzi rinotozowanikwa nemuvhuro. Saka zvanzi tizodzoka nemuvhuro kuti tinzwisise kuti sei warrant of arrest yakapiwa.
Pamutemo chii chinofanirwa kuitwa kana mapurisa atadza kuburitsa magwaro ekusunga masaraure pamberi pematare.
Munhu wega wega anosungwa panofanira kunge paine magwaro anoitwa anotsanangudza kuti sei munhu iyeye asungwa uye kuti nyaya yake ifambiswe nenzira yakanaka. Kana magwaro iwayo asipo, zvinenge zvoonetsa kuti nyaya yacho yofambiswa sei, nekuti panenge pasisina ruzivo rwekuti chambosakisa kuti munhu wacho asungwe chii. Mutemo hautarisire kuti magwaro ashayikwe. Magwaro ane chekuita nekusununguka kwevanhu anofanira kugara akachengetedzwa nguva dzose, pasamboita kunzi pane chakati chisipo kana kuti chakati chashayikwa.
Pane matanhe here semagweta ari kumirira vamasaraure amungakwanisi kunge muchitorera mapurisa? Nekuti mapurisa ndiwo akasunga munhu, ndiwo akagadzira dhoketi iri, asi vochienda kumatare vachiti izvo dhoketi racho riri kushayikwa. Ndezvipi zvamuri kuita imi semagweta ari kumirira vamasaraure?
Apachashayikwa harisi dhoketi remapurisa. Mapurisa auya newarrant of arrest travel randiri kuti tazoriratidzwa mudare muzuva ranhasi. Changa chisipo pamberi pemutongi irekodi rinofanira kuchengetedzwa nedare kana kuti naclerk of court. Sezvo taenda uri mugovera taudzwa kuti munhu anochengetedza panovharirwa marekodzi acho anga asipo uye anga asina kuziviswa kuti vamasaraure vachauya muzuva ranhasi, saka achazowanikwa nemhandi.
Saka izvi zviri kureva kuti zvuva masaraure vachange vari mumaoko emapurisa kudzamara musi wemuvhuro wasvika?
Vaiswa kumaoko eZimbabwe Prisons and Correctional Services kusvika musi wemuvhuro.
Muvhuro uyu ukasvika, ndehapi matanhemi amuchange muchitora muchisvitsa kumatare edzimhosva kana kuti pamberi pemutongi wedare?
Chekutanga chatinoda kuti tizive nekuongorora inyaya yekuti zvakambofamba sei kuti warrant of arrest yacho ibvumirwe kuti ipiwe mapurisa kubva pako. Kana taziva izvozvo, ndo zvichazotizivisa kuti mamwe matanho atingatora ndeyati.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kumirira mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masarare vaJeremiah Bamu vachitaura vari parunare vari muHarare. Vachikairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvemusouth Africa vanonzi vari kugara vakabatira hura mumaoko sezvo upenyu hwavo huri kuiswa panguva yakaoma nechikwata chezvizvarwa zvemusouth Africa, icho chinonzi hachisi kufara nekutorerwa mabasa ekutyaira marori nezvizvarwa zvedzimwe nyika. Chikwata ichi chinonzi chiri kumisa vatyairi vose mumigwagwa chichida kuona kana vari vatyairi vezvizvarwa zvemusouth Africa. Vanenge vasiri zvizvarwa zvemusouth Africa vari kunzi vari kubva vatorerwa matraki avo kana kurwiswa. Tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDeva Mavhinga, kuti tinzwe zviri kuitika. VaMavhinga, dambudziko iri rakakura zvakadii?
Kuno kuSouth Africa vatyairi vemota hombe, matraks magonyeti vapinda dambudziko guru kwazvo rekuti kune boka revatyairi vemusouth Africa rinonzi ATDF, Association of All Truck Drivers Forum, riri kuramba zvachose kuti mutyairi wekunze ange achityaira mukati meSouth Africa. Vari kushandisa nzira dzakasiyana-siyana kuvhiringidza nekumisa basa revatyairi vekunze. Vakatanga kuDurban vachitora mati edzimotokari vachibvunza zvikambi kana vakangona kuti chitambi ndechemunhu uri kunze chete votomutorera motokari. Nezuro nanhasi vanga vari kumupumalanga kune migodhi yakakura yemarasha, kunotakurwa marasha ivhu nekongiri. Vanga vachiti kune Witbank nekuemelo vanomisa magonyeti ose zvavo anenge achipfuura, vachibvunza kuti tipe chitambi chako chekutyaira. Vakaona chiri sekunze chiuda vate muZimbabweni, munhu wekuMozambique, kuMalawi kana kuSwaziland, kuEswatini. Ndobva zvatozviburuka izvozvi, urove pasi ubve pano, kana kuti kutura zvawakatakura murori imomo ngazvikuturirwe murodhi pakare ipapo kuitira kuti hauchitadzi nemota dzichakwanisa kupfuura. Saka vakawanda nhasi kuwitbank vakuturiswa zvavanga vakatakura vakuturiswa marasha vakuturiswa ivhu jecha vakuturiswa matombo ebasa vachibva vapererwa motokari nemakii vachitorerwawo zvakare zvitambi zvavo nemapasipoti
mapurisa vamavhinga mapurisa emusouth africa ari kubata sei nyaya iyi
mapurisa emusouth africa ari kurega zvachose vasvika pawitbank palegden mapurisa anga akateta maoko havana kupindira vanhu vanga vachitoseka vachiona zviri kuitika ndataura nemumwe mutsairi chizvarwa chekuzimbabwe akanditaurira kuti paaedza kumhanya mumaoko memapurisa mapurisa vamubvunza kuti ko iwe zvauri mubva kure uchadzokera rini kumusha kwako hatikwanise kukubatsira saka kumapurisa hakuna rubatsiro varidzi vematraki havanawo besero yavainayo pane mumwe mutyairi zvakare wekuzimbabwe afonera varungu vake asidaroitira siitwa motokari pakati pemugwagwa ndatorerwa zvinhu zvose asi varungu chavangogona kuita chete kutora matanho ekuti vatore rori yavo vasingakwanisi kubatsira mushandi wavo saka idambudziko guru rekuti vamwe vashandi vekuzimbabwe vekuzambia vekumalawi vava kutosiyiswa mabasa kunyange vaine zvitambi zvekuti vashande kunyange vaine mapepa akakwana ekushanda musouth africa vari kusiyiswa nekuda kwekuti vari kunzi vabva kure
vamavhinga veruzhinji vangade kunzwa kuti pane vakuvadzwa here kana kuvavo vanhu varohwa kana kutorerwa zvinhu zvavanenge vainazvo muchiitiko chiri kuitika musouth africa ichi
muzuva ranhasi pane vatyairi vanodarika gumi vatorerwa makii vatorerwa zvinhu zvavo zvekushandisa mapepa vakatiza vakanzi mhanya tiza neupenyu hwako saka vazhinji vatiza vamwe vazofona vari mumasango vachitaura kuti hatisi kuziva kuti toita sei asi mumazuva apfuura kucape town nekudurban kune vamwe vakapfurwa vakatofa vamwe vakapisirwa mudzimotokari nekuti vanga vachibvunduzi nachakaita ronzi ukaramba uri mumotokari ukasaburuka tinokupisiramo buda utize saka iko zvino vanhu vari kutya havachaziva zvekuita tinoda kuti tione kuti tobatsira sei nekuti mapurisa haasi kubatsira zvachose
vamavhinga sangano renyu imi rehuman rights watch imi ndimi mukuru waro kuchamhembe kweafrica muchigara zvakare musouth africa imomo ndeapi matanho amuri kutora sesangano rinomirira kodzero dzevanhu
chekutanga sesangano rehuman rights watch tiri kutsvakurudza nekutora umbowo hwese huripo hwezviri kuitika zvakaipa kuti tisvitse kuvatungamiri vemusouth africa varamaposa nemakurukota avo tivaonese kuti zvinokosha kuti mapurisa aite basa asunge vanhu vari kuita zvinhu zvakaita kudai ndochekutanga chepiri kuti vachengetedze vatyairi nekuti vatyairi vemagonyeti vemarori makuru vanenge vachiyambuka kubva kusouth africa vachipinda muzimbabwe kuenda kudrc kutanzania kwese kwese vanofambira kuita basa ravo vakasununguka vasingasi chetatu tiri kuti isusu kune vane mapepa akakwana havafaniri kushungurudzwa zvachose vanofanira kuita mabasa avo vachichengetedzwa nemapurisa nemutemo wemusouth africa chechina chatiri kukurudzira ndechekuti kunezve vamwe vari kutyaira vasina mapepa akakwana tinoda kuti paonekwe nzira ingaitwa iri pamutemo yakajeka yekubatsira boka iroro revatyairi kwete nyaya yeuori kana kuti vanhuwo zvavo vesangano revatyairi vemusouth africa vanoti atf votora mutemo kuuyisa mumaoko mavo vachipisa vanhu vachiuraya vanhu vachidhiridzira vanhu futi vari pabasa hazvifaniri kuitwa ngapashandiswe mutemo wenyika nyika yesouth africa ngairege kufunga kuti zvinhu izvi zvinongopera zvakadaro nekuti zvinoita kuti zveupfumi zvemusouth africa zviparari zvachose vanofanira kuzviziva izvozvo
tinotenda vamavhinga nguva yedu ndiyo yaita shanje mukuru Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadeva mavhinga vachitaura vari parunhare vari muSouth Africa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Kunyange hazvo chikwata chemawarriors chakakundwa neEgypt nezuro mumutambo wekutanga wemumakwikwi eAfrica Cup of Nations. Vakawanda vanoti Zimbabwe inokwanisa kuenda muchikamu chechipiri chemakwikwi aya kana ikakwanisa kukunda Democratic Republic of the Congo neUganda. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Vakaona mutambo uyu havasi kurwadzikana zvakanyanya nekurohwa kwemawarriors. Asi kuti vari kutoyemura matambiro akaita vakomana ava avo vakapotsa vaita mangange neEgypt dai vakashandisa zvine hunyanzvi mikana yavaiwana. Kunze kwechibodzwa chakakandwa naMohammad Ahmed Ibrahim Hassan, uyo anodaidzwa kunzi Trezeguet, hapana zvakanyanya zvairatidza musiyano pazvikwata zviri izvi zvekuti vakaona mutambo uyu vave kutarisira mitambo yasara neUganda neDemocratic Republic of Congo vaine chivimbo chakasimba. Mumwe muteveri wenhabvu vaTitus Goya vanoti vaive vasingatarisire kuti maWarriors angatambe sezvavakaita pamutambo uyu, vachitivo kumberi kwechikwata ichi makundano aya kwakajeka.
That was a comfortable loss. Was it a one white rate down kuti taijikwa kana 5-0 kana chichi 1-0 nematambiro atakaita? I think tine tarisira kumberi.
Kunyange mutambi ane mukurumbira muSouth Africa Teko Modise weMamelodi Sundowns, uyo aive paterevhizheni achiongorora mutambo uyu, akatiwo Zimbabwe yakaratidza kuti munhabvu hamusisina zvikwata zvinodaidzwa kunzi zvidiki. Mongorori wemutambo wenhabvu muZimbabwe Vafara Kambamura vanoti Zimbabwe yakaratidza Africa yose kuti ine tarenda renhabvu rakasimba zvikuru, vachiti zvakaitika izvi zvakashamisa vakawanda.
Isuso is unfortunate kuti pangoitwa blunder na captain wedu Knowledge Msona. But otherwise ka ndikuona tichienda mberi because haiwa Zimbabwe we gave a good account of ourselves. Ndikuona Zimbabwe ichienda mberi.
Zimbabwe iri kusangana neUganda nechitatu vachizopedzisira mitambo yegungano regroup A nemutambo neDemocratic Republic of Congo nesondo. Asi mumwe muteveri wenhabvu muZimbabwe vaOliver Musongoro vanoti vachitarisa matambiro akaita chikwata ichi neEgypt, Zimbabwe inokunda mumitambo yayo yasara mugroup A.
Haiwa Zimbabwe yakatamba ndakazongodyiwa zvedu, but takutotarisira kutoti tinogona kutokunda pamutambo ichateera mazuva ari kuteera.
Zimbabwe ikawana mapoints mana kubva mumitambo iyi inokwanisa kuenderera mberi nemakundano aya munharaunda yechipiri. Asi vakambamura vanoti pane zvishoma zvinoda kugadziriswa kuti Zimbabwe ibudirire pamitambo yasara iyi.
Tikangogadzirisa padama touch-ups one or two dealing yedu yakati dhakwei, ende kumberi kwedu hatifani kungoramba tichingorova mabhora mberi tichingoti mushekwachaheda. Tikangogadzirisa ipapo pamberi ipapo chete, haiwa Zimbabwe yakanaka. Zimbabwe iri kuenda kune next round.
Zimbabwe ine mumwe mukana zvekare wekuendera mberi nekurwira mukombe sezvo vekaf vachatarisawo zvekare zvikwata zvichapedza zviri pachinhano chechitatu magungano ese asi zvine mapoints akawanda. Zimbabwe iri kuda kekutanga kubva muna 1980 kubudirira kusvika munharaunda yechipiri yemakundano makuru enhabvu muAfrica aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muchipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Spiwe Kachidza Mapfumo avo vanova ivo munyori. Tiri kutaura naamai Spiwe Kachidza Mapfumo panguva iyo nyika yanga iri kurangarira zuva revapoteri pasi rose vhiki rapera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Spiwe Kachidza Mapfumo, mukatitsananguro here nezvebhuku ramakanyora iri? Chii chakaita kuti munyore bhuku iri uyezve munogara kupi?
Ini ndinogara kuCalgary kuCanada. ndakauya kuno makore atiwande ndichigara kuno kuCanada zvangu. Bhuku rinonzi Township Girls iri rakanyorwa nemadzimai anokwana 31. Madzimai aya vainyora nemagariro aiitwa kusati kwaitwa independence yeZimbabwe, nyika isati yasunungurwa.
Muri kutaura imi kuti bhuku iri rakanyorwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakazvarwa vabereki vavo vari muhupoteri kune dzimwe nyika, nyatsotsanangurai kuti zvakafamba sei?
Vadzimai aya vazhinji vacho vakazvarwa kuma1960 nekuma1970. Vamwe vakazvarirwa muZimbabwe, vamwe vakazvarirwa kudzimwe nyika kwakune vabereki wavo. Asi kudzoka kwavakaita kuZimbabwe kwakaita kuti vasangane kumachikoro vachiendesa vana kuchikoro. Mumwe wavo akati, vasikana tadii kumbonyora nekukura kwatakaita kare kare zviya, nyika isati yasununguka. Vamwe vakati, mufunge isusu takanga tazvarirwa kuEngland vabereki vedu vachiri kuchikoro. Tikazouya kuno kuZimbabwe kuma1970 tikaona tauya kunyika yedu yevanhu vanhu vanotaura shona, magariro acho anga asiyana nezvatakanga takura tichiita kupi kwatanga tiri uku. Saka waingotaurawo nekuona kwavaiita kusiyana kwakaita kwaupenyu makore iyayo nekuzopinda kwatakaita pakange pasunungurwa nyika kuti zvanga zvaita sei. Ndekuti vazhinji vacho watova vanhu vamwe machiremba, vamwe maloya, vamwe vanyori venhau, zvakangosiyana-siyana.
Chii chakaita kuti imi mufungo wokunyora nhoroondo yeupenyu hwenyu?
Zvataida kuita apa pakunyora mabhuku aya kuita kuti vanhu vasakanganwe kwatakabva, tisakanganwe magariro ataiita, tisakanganwe kuti zvanga zvakaita sei. Ngekuti zvikarega kutaurwa ka vanhu vanokanganwa kuti zvanga zvakaita sei. Saka ndizvo zvatakapa kuti bhuku iri rinyorwe. Saka mumwe nemumwe ainyora zvaachiri kuyeuka paanga achikura, kuti zvikoro zvawaenda zvanga zvakaita sei, kumusha zvaiita sei kana wabva kumadhorobha ikoko nevabereki wavo wachienda kumusha kunoona ana mbuya, zvanga zvakamira zvakaita sei. Nevamwe wacho wainyorawo nekuti zvanga zvakavaomera sei, ngekuti vamwe vangu vari vabereki vangu vaikwanisa kuvaendesa kuzvikoro zvevarungu zviya izvi. Asi zvanga zvakaoma zvekare ikoko, ngekuti vana ava vaikura vachitaura chivanhu vachigara kumatownship. Ndiyo nyaya yakapa kuti itwe kunzi Township Girls, ngekuti sekuziva kwatinoita kare kare ikako kuma1970 ikoko nekuma1960 ikoko hazvina basa kuti wanga uri chiremba, hazvina basa kuti wanga uri gweta, hazvina basa kuti wanga une basa rakaita sei. Kana yanguva yekugara waigara kupi? Kunogara vanhu vatema, ngekuti kwanga kune yainzi Calabar kana kuti segregation. Zvanga zvakamira zvakada ndomamiriro anga akaita upenyu wemakore aya.
Tipeiwo nhoroondo nezvamakasangana nazvo zvamakazowanikwa muchinyora mubhuku renyu iri Township Girls.
Inini nhoroondo yangu yakamira pakuti ndainyora kuti ndakanyora muTownship Girls, asi ndainyora kuti kukura kwandakaita kwaMutoko, ndakazvarirwa kwaMutoko inini. Vabereki wangu, baba wangu wakanga wane mabhizinesi kwaMutoko. Saka pandakakura paya, pandakazvarwa ndikakuzotanga chikoro, ndakatanga chikoro maMuharare. Ndikagara kwemakore mairi, kwanga kune nyonga-nyonga yekutongwa kwenyika makore iyaya kuma1960 ikwako. Saka ndakazoguma ndaenda kumamission schools kunofunda kumamission school kuNyadire, ndokwandakaenda kuchikoro. Asi nhoroondo yangu inotaura kuti zvanga zvakaoma sei kwevanhu vanga vari wemakore iyayo, semunhu sababa wangu inini, kuti wakatanga business kwaMutoko kuma1958. Makore iyayo zvanga zvisingatombofungirwa kuti munhu mutema angatange mabhizinesi ipapo. Zvokuti inini pandakazouya ikoko kuAmerica kuma1975 ndopandakabva kuZimbabwe, hondo yanga ichipisa zvokupisa zviizvi. Ndapedza high school, vabereki wangu vakandiendesa kuyunivhesiti kuAmerica. Ndinozvitarisa ndichiona kuti vabereki vedu ka vanga vari vanhu vakashinga chaizvoizvo, ngekuti vanga vasina chikoro chakawandisisa chekuti vakaenda kumayunivhesiti. Vabereki vangu havana kuenda kumayunivhesiti kwese, asi munhu akatanga mabhizinesi 1958 nanhasi mabhizinesi iyoyo achiri kuitika kwami. Asi kuti ndifunga kuti takavapa kuti wagone kufunga kuti mwanasikana anogona kuendeswa kuchikoro achienda kusvika kwekuenda kuyunivhesiti, tinofanira kuzvikudza nekuzvitenda. Ngekuti even though iwo wanga wasina chikoro chakanyanya kuwanda chekuti wanga waenda kumayunivhesiti, asi ukaverenga mastori ese ari muTownship Girls unoona kuti vana nababa nana mai vese, nhoroondo dziri kutaurwa nevasikanawa wanga wani wachikudziridza chaizvo kuti chikoro ndo chiri chinofanira kuendeswa pamberi, hazvina basa kuti mwana kumana kana kuti mwana sikana. Saka izvozvo zvakandibata moyo wangu chaizvo kuti ndaifanira kunyorawo kuti vanotizive kuti zvaifamba sei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Spiwe Kachidza Mapfumo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yezvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Makateerera kuStudio 7, animi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kumajeri takanangana nevasungwa, tichitarisa mamiriro ezveupfumi munyika, ayo anonzi nevakawanda ari kuisawo vasungwa parumananzombe sezvo vari kushayiwa mishonga, mbatya dzekupfeka nezvekudya. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO, vaEdison Chiota. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, vaChiota.
Tinotenda zvikuru maita zvenyu makadii.
Aiwa, isitiri wapenyu, vaChiota. Nhasi tati timbotarisa matambudziko akatarisana nenyika kubata kwaari kuitawo vasungwa kumajeri uko nevamwe vari kubvawo kumajeri vanenge vasunungurwa. Zvinhu zvakamira sei, nokuti tiri kunzwa kuti kuoma kwezveupfumi kwaasungawo kwese nekumajeri ikoko?
Ichokwadi, kuoma kwezveupfumi munyika medu hakusi kumajeri chete kana kuti munzira muri kufamba vanhu chete, asi pese pese upenyu hwangooma, zvekuti hauchanyatsonzwisisa kuti pasina kuoma chaipo ndepapi. Saka dambudziko rekujeri manje nderekuti vanhu vakachengetedzwa, vanhu vakapfuyiwa, vasingagone kudisaidha pachezvavo. Saka ndodambudziko guru ravanotanga kuita, nekuti havana chavanozvikwanisa kuti apa ndikambodyawo nzungu kana ndikambodya chakati. Asi dai kuri kuti iri nyika yeye kuti kare sezvaiita kare, zvekuti gweri rairima nzungu, rairima nyimo, rairima chii, zvaive zviri nani. Zvinove ndo diversification inove iri kukurukurwa nezvayo, kuti gweri ringazvibatsire sei, ringaite diversify sei kuti rikwanise kuchengetesa vasungwa. Zvino izvi gweri yakagona kurima chibage, asi manje chinononetsa ini zvakafanana nashuga vana mafuta, nekuti havina kwavanokwanisa kuita nechibage kuti vawane mafuta pachezvavo, havana mamesiri. Saka ndo madambudziko ari kuzeriwe, nekuti havana mafuta akakwana, vanowanawo apo nepapa.
Tichitarisawo vasungwa vanenge vabuda kumajeri, vari kukwanisawo sei kupinda nekurarama muvanhu nematambudziko iwayo?
Hazvina kunyanya kureruka, asi jeri rakatora initiative yekuti ribve pajeri richienda kucorrectional. Tinove tiri kuedza kuti tidzidzise vanhu mucommunity kuti kana munhu uchamuisa kucorrectional, hatina kumuitira kuti agozova anetambudziko, asi tamuita kuti abatsirane necommunity, kuti community igokwanisawo painokwanisa, kana ichikwanisa kumupa basa, kana vachikwanisa kumuindirisiezera kuti aitewo basa rake, nekuti ndo zvinoreva correctional. Inhau inodhila kubva kumindset and physically.
Ko, masangano anopawo rubatsiro ari kupindirawo zvakadii mukubatsirawo kumajeri?
Ndo patiri kuwana dambudziko rekuti masangano anobatsira vanoita aya anonzi maprojects. Project haiende kwenguva huru, mashort term project yavanonzi hatakupai mari yemanzi, takupai mari yetofumanzi.
Aiwa, tinotenda Jongwa nechirongwa chako cheupenyu hwedu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzendebele. Thank you.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlazi mashumi mabili lambili kunhlangula 2019 nguntungamili inkomo. Endaveni zethu lamhlanje.
Kuyasijabulisa ukuthi okwamanje labo sebekubonile esasikutsho ukuthi uhulumende okhona akalamehluko lohulumende kamgabe.
Uhulumende weZimbabwe uchothozwa nguhulumende weMelika kanye lenhlanganiso ye-International Labour Organization ngokuqhubeka esephula amalungelo ezisebenzi.
Ngaphandle kokuthi mhlawumbe athembise imali kulezi zisebenzi zakhe athi imali engaka yikho kungavimbela ukuthi batoyitoye, kodwa laba abanye-ke abangaholiswa nguhulumende ababulala ibhodi ababulala ukuthwala nzima i-transport lokudla.
Ziya zisanda izisebenzi zikahulumende ezithi zizakhalala umsebenzi phezu kweholo ngeviki ezayo. Obe ngumeli wemangwe edalele parlamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana obedingwa Mkuni ungcwatshiwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elemelika selichotoze uhulumende weZimbabwe ngokuqhubeka ehlukuluza inkokheli yezisebenzi njalo linsolo igcizelelwe inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization i-ILO emhlanganweni wayo omkhulu ophele namuhla eGeneva. Embikweni obuqondane lokufikisa kwenhlanganiso ye-ILO iminyaka elikhulu yasungulwayo, uMabhalane obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Mike Pompeo uthe elemelika likhathazeke kakhulu ngokuhlukuluzwa kwenkokheli yezisebenzi nguhulumende weZANU-PF esebenzisa amasotsha lamapholisa. Umbiko kaPompeo lo uza ngesikhathi umkhokheli wenhlanganiso ekhankasela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Atus, umnumzana Obed Masaraure evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa izolo. UMasaraure wetheswa icala lokwehluleka ukuhlonipha imigoqo ayifakelwa inkantolo kolunye udaba olulogelu phambi kwenkundla. Umiso yemthethwandaba namuhla udaba lwakhe lwadluliselwa phambili ngoba amaphepha akhe abikwa ebengabonakali. UMasaraure uzaqhubeka esesitokisini njalo uzabuyela emthethwandaba ngomvulo. Udaba lokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa luhlafunwe kabanzi emhlanganweni we-ILO eGeneva kwele Switzerland. Umhlangano lo ungenwe iziphathamandla zamazwe atshiyeneyo ezigoqela izikahulumende weZimbabwe kanye lenhlanganiso emela isebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Uhulumende weZimbabwe usoliwe kulomhlangano ngemva kokwalela inhlanganiso ye-ILO ukuthi ithumele iqula layo ukuyahlaziya indaba zamalungelo ezisebenzi eZimbabwe. Sixoxele omunye wabaphatheke emhlanganweni lo njalo engunobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi eMelika phezu kokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi.
Ngemva kobudlwangudlwangu obenzakalayo obagenqula-ke umbuso kamgabe kulandela ama-election angazange enziwe ngendlela enhle, sibone abangaphandle kwamazwe bengani nje bayavumelana lo hulumende okhona. Sabacebisa ukuthi akutshintsha ngalutho phakathi kwelizwe. kuyasijabulisa ukuthi okwamanje labo sebekubonile esasikutsho ukuthi uhulumende okhona akalamehluko lohulumende kamgabe nxa sokufika kundaba zokubamba laba abakhokhela inhlanganiso ezinjenge zama-trade unions kumbe ezinye nje inhlanganiso ezingasebenzi lohulumende. Bevele sibatshela sibachasisela ukuthi siphakathi kwenkinga nxa sebekubonile labo njengoba abantu nje babotshwa suku zonke. Sibone abantu bebulawa ngemva kwama-election, sibone inkokheli ze-ZCTU zibotshwa ngo-October umnyaka odlulileyo, sabona abantu bebulawa ngo-January. Kusobala ke ukuthi ke nguhulumende ongananziyo ilungelo labantu.
Udaba lokuhlukuluzwa kwezisebenzi zeZimbabwe lokungalandelwa kwemithetho ephathelane lezisebenzi ngohulumende weZimbabwe luphathwe njani khona ngapho eGeneva?
IZimbabwe ke ngelinye lamazwe amiswe phambi kweCommission of Application of Standards, singathi icommittee ekhangela amazwe angananzi ilungelo lezisebenzi. Itholakale ke iZimbabwe kuyikuthi iyehlulekile ke ukunanza ama conventions eyawavumayo, yawasayinela yathi izawalandela. Ama conventions avumela ke izisebenzi ukuthi zibuthane, zenza ama processions, zenza ama petitions. Njalo uhulumende weZimbabwe ke wayethembisile iminyaka edlulileyo ukuthi uza guqula ke imithetho enjengaboPhosa, uza reforma ke kumbe guqule imithetho enjengama Labor Act, eleminye nje imithetho ebamba uzulu nzima. Kwabonakala ke ukuthi iminyaka sidlule abamunengi ke uhulumende weZimbabwe engakwenzanga lokho. So i-committee ke yasithi iZimbabwe kayivume phela ukuthi kuthunyelwe i-high level mission ibuye izokhangela ukuthi ukuyini okungabe kuhlupha ukuba iZimbabwe ingalandeli phela imithetho. Okusimangalisileyo ukuthi nje iZimbabwe iyalile phambi komhlaba ithi kayivumeli ukuthi kube le mission engabuya eZimbabwe. Kuyayangisa kwabanengi ukuthi ilizwe lilale ukuncediswa. Lifihlani nxa iZimbabwe isithi iyenza izinto ngomthetho ngendlela ebukekayo, iyesabane ukuthi kube le mishini ke engavakatshela eZimbabwe.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele weZCTU sixoxela eseGeneva kwele Switzerland. Ziya zisanda izisebenzi zikahulumende lezinhlangothi ezizimeleyo ezithi zizakhalala umsebenzi kuqala nje ngomvulo. Zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukuziphilisa ngenxa yokudilika komnotho okuqhubekayo. Zithi njalo kumele zihlawulwe ngedola leMelika. Izisebenzi lezi zigoqela odokotela, abongi, ababalisi kanye labasebenza emabhanga. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Into yokuqala evele iyinkinga kakhulu i-currency, lokho imali yeZimbabwe lesithi RTGS dollar. Ngendlela ephelelwa ngakhona ngamandla kuyenza vele ingasizi lutho ebantwini, ayisathengi lutho, yikho phela kusiya izinto zikhwela zikhwela zisiya phezulu. Okwesibili, kuyashoda i-foreign currency eyiyo edingakalayo ukuthi amabhizinisi balethe izinto ngendlela ephangisayo ezakwenza ukuthi futhi kusebenzeke. Okwesithathu, uhulumende kakaphunguli ngendlela efaneleyo iindleko zakhe. Lokho emkhulu kakhulu uhulumende, imali eningi kuphelela kuhulumende phezulu khona le. Okwesine, i-corruption. Kube sokusithi okucinayo yikulungisa ezepolitiki ukuthi labo baletha imali bezohlanyela elizweni babe lethemba lokuthi imithetho ihlonishwa, ukuthi njalo lamalungelo abantu la labo abalethe imali azahlonitshwa. Ngazo nalezo zinto zingalungiswanga, hayi akuzukuya ndawo, kuzaphelela emoyeni. Kodwa konke kuyeneliseke ukuthi kulungiseke nxa bethanda ukukulungisa. Ukukhulumisana nabanye kulungiswe kuyeneliseka, ukulwa lobugebengu kuyeneliseka, ukususa ibhondi liphele nya eZimbabwe kuyeneliseka. Akula sizathu-ke sokuthi abantu bahlupheke behlutshwa izinto uhulumente angavuke ezisusile zonke.
Akhona yini amasalamusi angenziwa nguhulumende ukwenqabela ukukhalala umsebenzi lokho okuzayo?
Akula manyathelo angathatha angavimbela lokho. Nxa kungenzekanga kuleli viki elizayo, kuza kwenzeka kwelinye elilandelayo, kwelinye elilandelayo, ngokuba isimo siya sisiba sibi kakhulu ukuthi akulandlela yokuthi abantu beZimbabwe bangokuvuma khona lokho. Layo uhulumende ngilethemba uyamangala ukuthi kungani abantu belokhu besiya emsebenzini, kungani abantu belokhu bengakhalali imisebenzi, kungani abantu bengagcwalanga imigwaqo kumbe bengahlalanga ekhaya. Uyamangala ukuthi kanti benze njani kukhona lokho. Akumangaliseke uhulumende nxa ngabe abantu sebesibona siyakhalala imisebenzi asisayo, ngokuba vele kulindele khona lokho. Angiboni ukuthi ulento angayenza phakathi kwalamalanga kusiyafika kuleli yaviki, ngaphandle kokuthi mhlawumbe athembise imali kulezi zisebenzi zakhe athi imali engaka, yikho kungavimbela ukuthi batoyitoye. Kodwa laba abanye-ke abangaholiswa nguhulumende, ababulaya ibhondi, ababulaya ukuthwala nzima i-transport lokudla, bazakhalala imisebenzi. Ngakho-ke angiboni ukuthi uhulumende angakuvimbela lokhu, isikhathi sakhona siyaphela kakhulu.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi, National Consumer Rights Association. Obe ngumeli wemangwe edalele parlamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana obe Dingwa Mguni, yena obhubhe ngemva kokukhwehlela kabuhlungu eseparlamente ngolwesibili, ubekiwe emzini wakhe emacingwane ePlumtree namuhla. Umguni ubikwa ebelomkhuhlane wechukela njalo ugijinyiselwe esibhedlela eHarare ngolwesibili ekhwehlela kakubi wahle watshona. Umguni utshiye abantwana abathathu lonkosikazi. Umguni uchazwe ngabantu abaningi abagoqela abeMDC njengomuntu obezithobile engelabandlululo. Amazwe omhlaba ananze ilanga leziphepheli ele World Refugees Day kuliviki ele South Africa libhekane lomthwalo wabedlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye abaphikisana lokulahlwa kwezicelo zabo zokuphephela kulelo lizwe. Iningi labo lingabeZimbabwe, kubika uBenedictine Nhlapo.
Ekhuluma ngesimo seziphephele kuphelani komnyaka odluleyo ka-2018, wasaphethe isikhundla somqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Thulani Mavuso uthe lolu gatsha luthole izicelo zokuphephela eziningi kakhulu kulalokhu obekhangelelwe. Kuleli nane abedlula isilinganiso songamachumi esiyagalolunye ekhulwini 90% bayincitshwa imvumo yokuphephela. Yibo labo asebefike izinkulungwane ezilikhulu lengxenye bephikisana lokuncitshwa kwabo imvumo yokuphephela.
The problems that happened in that particularly in the region and obvious beyond the SADC region, there's been obvious
uhlupho lwezokuphephela kuleli lubangelwa yikuthi kulabantu abavela ndawo zonke abafika la bezodinga amadlelo aluhlaza, bese becabanga ukwenza lokhu ngokuzithi bayiziphepheli ukuze bathole incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni.
Umavuso uthi umsebenzi ubadalela indleko enkulu kakhulu. Lolu gatsha seluze lwacela abohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-United Nations Human Rights Council ukuthi bancedise ukuqeda umsebenzi wokukhangela izicelo lezi. Ngomnyaka ka-2008 bebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili abebedinga ukuphephela kwela South Africa. Iningi labo kwakungabeZimbabwe ababebalekele udlakela lwezombusazwe. ngomnyaka ophelileyo bebedlula inkulungwane ezingamachumi amabili abafike bevele emazweni atshiyeneyo ezwekazi leAfrika. Kodwa ke siphathamandla sebandla leDemocratic Alliance umnumzana Hanif Hussein uthi yonke ingxabangxoza esehlelweni lweziphepheli ibangelwa yilo ugatsha lweendaba zasekhaya.
I think the entire refugee and asylum system is failing in South Africa.
Ukwehluleka umsebenzi lenkohlakalo yezisebenzi zogatsha lwendawo zasekhaya sekwenze uhlelo lweziphepheli lwehluleke. Lokhu sekubangele ukuthi izinkulungwane zeziphepheli zingasayo ukuyadinga loba ukuyavuselela incwadi zokuphephela.
Are walking around in the country undocumented.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi usizi ukuthi basasebaneye ngabeZimbabwe abalokhu besiza kwele South Africa bezodinga amadlelo aluhlaza kodwa abagcina bezithola sekufanele bathole incwadi zokuphephela.
Babuya lapha bezodinga indlela zokuthi baziphilise nxa befika lapha eNingizimu Afrika bese beyadinga izincwadi zokuthi zibavumele bahlale okusemthethweni. Kutholakala ukuthi lezo zincwadi azikho ama work permit bese behamba ke besiya ke lapho okuthathwa khona izincwadi zeziphepheli ezingama asylum document besebenzise njengama permit ukuthi bathole imisebenzi.
Kanti ugcina ihlalo webandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa wele South Africa umnumzana Trustin Dlovu uthi zinenge inhlupho ezihlangana leziphepheli kwele South Africa.
Uthola ukuthi banabantwana, abantwana abakwazi ukuthola usizo kahle ezikolweni, ezibhedlela, esikhathini esiningi uma baya kulezo zikhungo kulezo ndawo lezo batshela ukuthi hayi asikwazi ukunisiza ngoba ningaphathanga imfanelo incwadi zakhona.
Umgcini ihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda ukuthi uhlupho lwezokuphephela kwele South Africa alubangelwa ikuswelakala kwemithetho.
Siyathola ukuthi uhulumeni angaba nemithetho eqondileyo kodwa umkhandlu wezangaphakathi njalo kwezomafezi iyahluleka kahlehle ukuthi isebenze nabantu ngendlela efaneleyo ngoba bona laba abantu okufuneka bayosizwa ngumkhandlu wezangaphakathi bayesaba nokuya nokulowo umkhandlu ngoba indlela abaphathwa ngayo nama befika lapho iyabahlukumeza. So abantu bokuza bahlukumezekile kakhulu.
Nyakenye ikomishini ezamalungelo kwele South Africa yathola ukuthi uhlupho olukhulu ukuthi kuthatha isikhathi eside abafuna ukuphephela laba bengakatholi impendulo yezicelo zabo. Banenge abathi ele South Africa ngelinye lamazwe amalutshwana alemithetho emihle kakhulu kwezokuphephela. Uhulumende uphakathi okwethula eminye imithetho yokungena lokuphuma elizweni. Lokhu kuzakwenza inhlelo esifana lolweziphephele lusebenze ngcono. Ubunengi babazodinga ukuphephela kwele South Africa sebudale uhlupho lodlakela lwezonophobia. Izalwane zakwele South Africa zethesa abokuza laba umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela. Kweze maphandleni namuhla izakhamizi zeGwanda South zisemukele imali yeZimbabwe nxa zithengisa izifuyo zazo ngoba zisithi kayisathengi lutho. Izakhamizi lezi sezithatha inhlawulo ngemali yeMelika leSouth Africa kuphela. Kubika u-Albert Ncube.
Laloba umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ephethe sithi imali yakuleli lamandla lapho kuqathaniswa le-rand lakwele South Africa izakhamizi emaphandleni aseyamukela imali yakuleli lapho zithengisa izifuyo ezibalisa inkomo kanye lembuzi. Embuthanweni wokuthengisa izifuyo ogqutshwe kuvika edlulileyo eshowa yeThakaliyawa izakhamizi besala kwamukela imali yakuleli ngoba zisitha isathengi zifuna irand laseSouth Africa kumbe idola laseMelika. Umnumzana Jairos Maupulo ngukhansila weThakaliyawa uthi ukubhidlika komnotho wakuleli sekudale ukuthi iningi lezakhamizi lithengise izifuyo ngemali yaphetsheya.
Bondi njengoba ibondi liyawa bali wisa daily siyazama ukuthi zidingi foreign currency amarandi amapula iusa.
Umnumzana Kefia Spando osuke esigabeni semsendami uthi abezitolo sebedulisa impahla kakhulu lapho uthenga ngemali yakuleli kuthi intengo iyabi phansi ngemali yaphetsheya okudala ukuthi labo bathengise izifuyo ngemali yakwamanye amazwe.
Impahla vathi bazifuna ngamarandi, manje thina sila marandi ngoba imali esisebenzisayo ngamabhondi, sebenzisa amabhondi. So amarandi ma uthi ufuna ngebhondi bakutshela imali ephezulu, ozobe kutshela ukuthi i-10 kg ye-rice $90 kodwa ngerandi bathi 120. Price yangikhona ngani iyalingana imali yangikhona ngani kungcono.
Unkosikazi Lois Ndlovu isakhamuzi eThakaliyawa uthi kungani okuhle kwezulu sekudala ukutshabalala kwamadlelo njalo bathengisa inkomo belenjongo yokuthenga isikuba kodwa intengo yenkomo iphansi kakhulu.
Ukuthi sikwanise ukuqeda uduko lonke lento esikhandane lakho ukufida isikuba sikhona sigcwele ukudla kukhona kodwa akuthengeki ngenxa yentengo yenkomo abasithengela ngayo.
Umnumzana Praise Moyo Patani uthenga inkomo ethengisa.
Ungahamba ekobulawayo laphana okuya khona inkomo izifuyo zabo kuningi imbuzi lenkomo lesi ama-abattoirs wonke esiyube sibathengiselayo bathenga ngekho cash uthi ubhadele. Ubhatala only 200 bond. Nxa imagine umuntu ebuya leranji ulithethe ngaphi ngoba ngale kuthengiswa ngebond.
Abogatsha lwezokulima bekhangela kakhulu izifuyo sebekhuthaze izakhamizi kulesi sabelo ukuthi zithengise ezinye inkomo ngoba zilakho ukubulawa indlala. Bathi besabela ukuthi inkomo ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 zilakho ukucuba lonyaka. Kusenjalo kolunye udaba bajikelana inyoka ephilayo ekliniki esilikwe kulandela ukukhitshwa kwenyoka kwenye indlu yabongikazi. Umongikazi uQueen Pofu uthi abaprofetha bathi bakhipha inyoka endlini yakhe balamanga luhlaza tshoko njalo bajonge ukungcolisa igama lakhe.
Kulokunye komntana omnawo mokubomvu kwatsho kwathi mamdala lwani umuntu uphethe inyoka lamanje baphuma la inyoka. Inyoka lena ngayi layilandelisisa ngenxa lazadinga lamazinyo kwakungeke ayengeke ihambe uma ngomuntu isiyafika laphana. Bathi wena ngohlala endlini yalo cottage 3 ngathi ye. Bathi siwabulala inyoka eziyi-2 ngathi ye. Abele information yonke ngani okubuhlungu ukuthi ibizo lami lingcolile.
Sixhumane lo mprofethi uMehluli Moyo yena othe kanisuye umprofethi weze njalo lesiphiwo sokulwisana lobuthakathi.
So lathi le inyoka elesithathu yaphuma khona lapha endlini kanye nalunesi kodwa kulagamela aphuma ukuthi unesi lo ngeyakhe le nyoka. Lokhu yikho osokumangalisa ukuthi kwesinye isikhathi sesisizwa abantu bethi hey lo mprofethi inyoka wabuya layo kumbe kanjani. Hayi andawo nendawo yokufikela izinyoka, mina umsebenzi wami wokukhipha into ezihlupha abantu nanxa bazithole kuyini ekuhluphaza khipha lokhu mazisafisa ukuthi iklinika leyo ihlale kahle abasibize sikhiphe bonke ontokoloji abakhona abahluphayo.
Ekliniki esiliko yavalwa kumaviki amabili adlulileyo omongi bekhala ngokuthi ababukuthi ubuthongo ngoba bedlengulwa ngontokoloji siphinde yavulwa njalo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga tjale zansi singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande weStudio 7.
Lingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mayor wedolobho leVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini.
Ya amagetsi ayahamba now and then of which into le ngibona ngani kuyasiaffecta thina njenge-tourist town. Into eziningi zenzakala online ama-bookings, so kungacishwa amagetsi kuya-affecta ama-operations ama-tour operators especially ababhukayo nanani. So hayi kuyasiaffecta kakhulu ba. Njalo thina njenge-municipality kungacishwa amagetsi ama-pumps ethu asayenelisi ukuthi epampa manje. So kuzaffecta kakhulu.
Manje akula mizamo eliyenzayo na ukukhulumisana lohulumende ukuthi njengedolobho elilethela ilizwe imali nge-tourism ali angayavali kakhulu amanzi lamagetsi?
Ya, imizamo ikhona eyenzakalayo. Sazama ukuthi sibayengeze sizwe ukuthi bangasiphathisa njani ngodubo lolo. Njalo lathi siyazama njenge-municipality asoze sikhale nje sihleli. Sifuna ukudinga nje esibona ngani kungaba ngama-short term solutions. Sisaphesiwa iy'ndlela zokudinga i-long term solutions. I-issue like going green, ukufaka ama-solar powered pumps, I think ngasincedisa ukuthi sikwanise ukwenelisa ukuthi sinike abantu amanzi lapho abafunayo khona ngesikhathi abafunayo.
Ye, manje ungathini ngokuphanjaniswa ngakhona oko esikhulume ngakho ukuvalwa kwamanzi lokucithwa kwamagetsi? Bakhona yini abavela kwamanye amazwe asebehluleke ukuthi babuye, kumbe abanye abasuke masinya bebalekela khona?
Hayi, lapho bengakezwa. Bengakezwa lokho kufuna abe-tourism beziphendulela direct. Mina ikakhulu ngigxila ku-service delivery, u-local governance.
Manje idolobho le-Victoria Falls siyabona ukubana ngelinye elikhulayo nxa sikhangele inani labantu. Lizaqhela lisiya ngapi leli dolobho kwelizayo, kumbe nje kwathesi nxa sikhangele ukuthi bakhona ababefuna ukwakha?
Ye, idolobho le-Falls ngingathi khona umhlabathi wethu usumlutshwana kakhulu, kodwa inani labantu lokho lisiya lisanda. Kodwa wona umhlabathi awuqheli. Ungakhangela ngentshonalanga yedolobho kule national park, uye ngezansi kwangkhona ngathi south kule i-forest commission, ubusubuya to the north i-boundary, i-border lo i-Zambia le-Zimbabwe. So engingathi khona i-land yethu imlutshwana kakhulu ukuthi ayisayenelisi ukuthi sikwanise ukuthi sinike wonke umuntu indawo zokuhlala. But kungenani imizamo ikhona ukuthi sikhulumisane lohulumende central government, si-aplayele ezinye izindawo esibona ngani ziseduze, ukwenzela ukuthi sienelise ukuthi lathi siphungule i-waiting list yethu. So lokho sizakwenza, sizasebenza katalalazi, sebenzisana nehulumende enanye bengasiphathisa.
Loke bekungumeya wedolobho le-Victoria Falls, umnumzana Somvelo Dlamini, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilayo.
Siyabonga Chris. Singene kwezemidlalo. Lanxa iqembu leZimbabwe linqotshwe ngele-Egypt nge-1-0 emdlalweni we-Africa Cup of Nations izolo, abanye bathi leli qembu lisalalo ithuba lokudlulela phambili. Kodwa okwethusayo ukuthi iqembu le-Uganda lona elizadlala leZimbabwe ngeviki ezayo linqobe ele-DRC nge-2-0 namuhla. Sixoxele umsekeli weqembu leZimbabwe Warriors u-Ernest Goneso.
Uyizitshunile ajabona khona njengolokhuzeni uthiwa manundoda lo usala. Usala was reduced just an ordinary lokhuzeni, ordinary player, ngoba initially bemakungabantu abangu-2 but they realized ukuthi khona one guy ebekwanisa ukuthi khona amlokhuzeni amumake, and really ikho kutshintshe khona ilokhuzeni i-game plan e-Egypt khona banothi khona usala was marked out. It forced Egypt ukuthi khona bezame ezinye indlela, but indlela zakhona lathi we equal to the time because we could play the ball around the competence. Kuzaron khona abafana bethu vele ezikhwameni phela sihlezi vela sibabhadalisha, but ngendlela abathume ngakhona abashunile sibili lokhana othi Egypt ngendlela ababhadalwa ngayo nemali ekhona ngale. I mean I was impressed mina personally.
Kodwa singathi iZimbabwe isalethuba yini nxa sikhangela ukubana iUganda yiyo esihlezi esiqongweni namuhla ngemva kokunqoba iDRC ilandelwa iEgypt echaye iZimbabwe izolo?
No, ithuba likhona. If Uganda did it good DRC, what can stop us that? What can I say? the group is still open. Uganda bengayicabangeli ukuthi khona inganqoba ilongzele iDRC yanti. Ngokufanayo ngibe ngingacabangeli ukuthi khona thina singanqotshwa yi-Egypt nge-10.
Ernest Goneso kwanele lilale.